Levels Original Tiflan Depp on the place. Choose Sport Records. Air Levels, Air Fountain, we say yo. Nyatakundiro vera doti wai. Nyatakundiro vera doti wai ni. Nyatakundiro vera doti wai. Nyatakundiro vera doti wai. Baby, nyare. Nyatakundiro vera doti wai. Finura munu wese pale ino time. Ndodandi shike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini. Nyatakundiro vera doti wai. Finura munu wese pane ino time. Ndodandi shike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini. Finura munu wese ari mpawa. Ukangozvigona chete ndinotenga wawa. Aya ai ninditori hai. Ndarovasera pamaruda nemariwana. Ndanzwa avo mukanya vachiti wakanyanya. Vakangokutsoma chete vanomhanya. Ndovatsenga tsenga ndovakanya kanya. Handikendenge nyangwe vari. Baby usandinyare. Nyatakundiro vera doti wai. Finura munhu wese pane ino time. Ndoda ndisvike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini. Nyatakundiro vera doti wine. Finura munhu wese pane ino time. Ndoda ndisvike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini. Mwana iwewe wandipedzera. Uchambodzikira pasi singe kutamba kanjiva. Pawakabvisa apa uchikaisa apa. Watamba kusvika wabuda ziya. Hey, wandipedzera my Cinderella. Ndoda kukutengera selula. Ela, ela. Ngatirambe tiri vaviri muavure. Nyatakundiro vera doti wine. Finura munhu wese pane ino time. Ndoda ndisvike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini. Nyatakundiro vera doti wine. Finura munhu wese pane ino time. Ndoda ndisvike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini. Finura munhu wese ari mpawa. Ukangozvigona chete ndinotenga wawa. Aya ai ninditori hai. Ndarovasera pamaruda nemariwana. Ndanzwa avo mukanya vachiti wakanyanya. Vakangokutsoma chete vanomhanya. Ndovatsenga tsenga ndovakanya kanya. Handikendenge nyangwe vari. Baby usandinyare. Nyatakundiro vera doti wai. Finura munhu wese pane ino time. Ndoda ndisvike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini. Nyatakundiro vera doti wine. Finura munhu wese pane ino time. Ndoda ndisvike iri nyaya kumaraini. Waina kusvika mangwana na naini.